times to my enemy, but kaka wanda kachundiwe remedy. Unoziva ndi kuchenezi, shooting star, anopeya kunge yerezi. Ndoto tsvaga enezi,
just so I can match your energy.
Yeah, dzimwe nguva ndiwe enemy, unondi blaster, usati pe unifenezi. You, nipoki, ipinde moyo usandi pe ronki. You, wanna put it on me, niratize, what my eyes don't see. Sometimes to my enemy, but kaka wanda kacho ndiwe remedy. Unoziva ndi kuchenezi, shooting star, anopeya kunge yerezi. Ndoto tsvaga enezi, just so I can match your energy. Yeah, dzimwe nguva ndiwe enemy, unondi blaster, usandipe uri fantasy. Ndoto mecha energy, saka ndiudze kuti chandingaite chii. Defender faker marriage, for my ziso kubaisa iwe neni. Yeah, it was months ago, yeah. Panda kuona, it was nice to know, yeah. Eh, dija kutsvagira moya. Mamero wangu achiti watch your boy. Baya maziso ako, terere nziyoi. Uchifunga ini. Wangu madiro acho, ndo kutengera diyo ini. Shusha ini, yeah. You, nipoki, ipinde moyo usandu peronki. You, wanna put it on me, niratize. Sometimes to my enemy, but kaka wanda kacho ndiwe remedy. Unoziva ndi kuchenezi, shooting star, anopenya kunge yerezi. Ndoto tsvaga enezi, just so I can match your energy. Yeah, dzimwe nguva ndiwe enemy, unondi blaster, usandipe uri fantasy. Yeah, inombo kusuwa. Panopera zuva, ndichakuona ndiri nguva. Yeah, you know that I just wanna see you. I'll let you know, but ndinodopeke zvidru. Inokuvimbisa kusvika mukuva. Sungano ino wanga tozoipedza tisu.